Mumwe mutumbi wakafa ava vaFelestino Sibanda avanga vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vachibva kukadoma uchiri mumba inochengeterwa vafi pachipatara chikuru chemuchinhoi. Mumwe mutumbi wavaJabulani Ndlovu wakatorwa nechishanu sondo rakapera. Vamwe vanhu vakawanda vanonzi vari kuwirwa nematombo vachibva vafira mumugodhi apo vanenge vachikorokoza. Mukuru pamugodhi weEldorado apo pari kufira vanhu vaGerald Siron vanoti kunyange hazvo nzvimbo iri kufira vanhu iri yavo yakatorwa nechisimba nenhengo dzezano PF izvo dziri kupinza vanhu basa rekukorokoza vachizopedzisira vofira mumugodhi. VaSiron vanoti vakaedza kuvabvisa asi vakatadza ndokuudza mapurisa ayo akavatadzawo sezvo vakuru vakuru muzano PF vari kunzi vari kuudza mapurisa kuti asasunge nhengo dzavo. Masvondo maviri apera, munyori wezvemabasa muzano PF vaIgnatius Chombo vanonzi vakaudza nhengo dzechidiki kuti dzikorokoze goridhe vasingasungwe nemapurisa. Asi hatina kunzwa divi ravachombo ava vanova gurukota rezvemukati menyika iro rine bazi remapurisa pasi paro. VaSiron vanoti vane nhoro nevanhu vana vakatira mumugodhi nevakawanda vakakuvara.
Vati kuziva sofa isusu kurekodi vanonzivati vakafa 4 ndiwovari ofisha vando nemarekodi arikutozivikanwa vana vakafa then vakakuvara hatitozivi bekause takatotoziva rekodi kutokuvara vanhu vakawanda patakaenda kuhospital unoenda arwara
VaSiron vanoti vari kukurudzira mapurisa kuti vasunge nekumisa makorokoza kuti vasapinde pasi vachichera goridhe.
Chatiri kuita chinhuidinira mapawa tomeke ripoti yekuti mapurisa vasitope chi vanhu kuti vasapinde ndikoze nzvimbo yedu ndipona mukasvika kumuchaona kuti vakatodonesa fence dai takakutemisa that chips and animals kuti vasawire which is a requirement kuti tese pari within your plan pane makomba we should actually cut to avoid mhuka nevanhu vasawirika which is what we have done but they have actually destroyed that fence and we have made several post mapurisa again.
Asi mukuru anoona nezvokuchengetedzwa kwemugodhi vaFred Mbeza vanoti pakapinda vechidiki rezano PF kuchera goridhe pamugodhi wavo vakarohwa zvakaipisisa asi mapurisa hapana matanho avakatora.
Vauya around 4 o'clock jesi magadzi aifana kuuya kundimota tienda nemomonita ikoko saa ndakaona vanhu vasina kuuya saka zvakaitika mbaidzidzira apa saatana kubva kutaenda makarara mbopandabuda tichingobuda nakusva kumanigate kuenda before kapa kii ndabva ndarinii mamwe magadzi aifanira kusungwa pamanigate papa asungwa netambo achirohwa nematanda indakatusuka ndakachekwa mumaoko nematanda.
Kunyange vanhu vari kufa vakawanda, makorokoza anoti vacharamba vachikorokoza vachiti vari kufa nguva yavo inenge yakwana. Mumwe mukorokoza anoda kuzivikanwa nezita rekuti Meki anotsanangura.
Anotiwadzira pasi mwari haishayi kunzira pasi. Ndiwanosanga kusoiva nhii tichikuomba kuzi hashavaneuni mari kuiko. Haiwa yezvandaaiaimudzimaundaaaa
mazvikokota wezvekucherwa kwezviwanikwa zvepasi vaGeorge Mugani vanoti nzara munyika ndiyo iri kupa kuti vanhu vaise upenyu hwavo parumananzombe. VaMugani vanoti kucherwa kwezviwanikwa kunofanirwa kuitwa zviri pamutemo pachicherechedzwa kuti nzvimbo iri kucherwa haina njodzi here kune vanenge vachichera.
Chinoitika ndechekuti vanhu vanenge vasina kudzidzira mabasa chinonzi mining kunochera chicherwa chako asi unofanira kunge uchigadzirisa panhu pauri kushanda kuti pashandike pasingadonhe pasingapinde magasi anokontrolwa aya zvinhu zvokuti zvitozivikanwa kunzi kuti pasaitike magasi panoitwa so panotestwa pachidai zvinhu izvi hazvitwitwe nokuti tiziti chirongwa chekuchera ichi chinhu chiri kuitwa pasina maprofessionals ari involved panyaya yacho ndokuti vanhu vavese upenyu hwavanhu hwavesekiwa iko zvino izvi tine paEldorado apo vanhu vari kungofa ende uwandu hwevanhu vari kufa hausi kunyatsotaurwa nokuti apana munhu anonyora kuti papinda nhingi nanhingi nanhingi. Vamwe vakawanikwa zvimwezi 5 vanongoonekwa vakafa mitumbi 5. Kuti vakapinda rinhi, vakafa rinhi, hazvina kunoziva.
Mugodhi weEldorado wakaiswa mumaoko egweta vaJonathan Samkange nematarezi mhosva mushure mekunetsana kwezvizvarwa zvekuChina vaChen Jialin nemwanasikana wavo Chen Ziadong nekune rumwe rutivi vaZhou Haiz, izvo zvairwisana kuti muridzi wemugodhi ndiani. Mushure mekunetsana nekuchisidzirana kwanga kwoitika mukutongwa kwenyaya iyi, mutongi wedare vanhevha Katio vakazvibvisa panyaya iyi. Pari zvino matarezi mhosva hasati apa mumwe mutongi kuti atonge nyaya yekuti mugodhi uyu ndewani pakati pezvizvarwa zvekuChina izvi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Ata Chigoriwa.